Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anasi uri musi weShondo mbudzi 3 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achange akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachange vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoyeva kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyuro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Vamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspecimen iyaya kuti vanhu vange vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo ivo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti ivo kuwiswa kwemari diki dzinoita $5 $2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirei zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairi rinorenzera kuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsvukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti kesi inenge iri masi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yacho navanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndo panodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zvizva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzura here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuzeya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyara romunyika. Mukokeri wenhengo dzezano PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira uongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti gavhumendi ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kumahonorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu, social services nezvimwe zvakasiyana-siyana zvinoganwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti iri?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana-siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivava dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefitsi akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo yunifomu dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka, vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers oparliament kakudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara uye zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi irori ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzizane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwawanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwawo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zhinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pata vanomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
vanga vari mukokeri wenhengo dzezano PF mudare reparamende uye vari mumiriri weGutu South vapupura itogarepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC Caleb Tonjana uyo akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda yeWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Tonjana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nepfenyuro yeRadio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa kuZBC muna 1990 achienda kuBotswana achizobva zvakare onanga kuSouth Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yarasikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake.
Tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akanga ane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ivanosimukira munhu akanga ane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwakanga ari ukoko kukurudzira music yemakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga.
Mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Ray Moyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake.
No, Kennedy ndichimuziva munhu angari professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yavakapinda basa it was a bit of a problem in that kunga kune euphoria yehondo. So there was a preponderance yekuri zachi dzimbo dzechimurenga. So you needed to create a balance between the new Zimbabwe vakomana vanga vabva kuna UK, United States and so on, as well as vakana vanga kurira chimuno. So Caleb was able to create that balance.
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa nhaure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg, South Africa. Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe. Ndakamira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Mangudla.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pa shortwave. pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematongerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimaslemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo makadini wavakuru vangu.
Aiwa, isi tiripo. Kana muchifarawo, tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota achitibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo, ngatitangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa, tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tirarame, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana vechikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevavo tina vabereki varege vachinwa mapiritsi vachiita sei izvi. Saka tichitoita sa hurumende tichifanira kuti itibunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu vokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogona kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwaunoti tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge chiya nekumupolisi nekuku. Saka zororo chaivitaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumasero zvoubva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsovandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti isusu vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungi kuti taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba, vamwe ndo vaiva munozuvi vanokugara vakangodhakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfuura, vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here?
ukasato kuida ya wende kumbani kutoka nato kuida wazini kana wakuza zinu pa nusu uti wanu tenga wache na wanu kundikani kashiji kache watakuti wato tengira na tega itisi wanu tekisa mkukono itu wakuma basa wache na wato rina umari
ni watereri wanu gara wachipinda mchirongo wachichema chema wachita aiwa iwo wachisi na chivi imbocho kutuhurumende ilipo inu kwanisa kukazirisa nyai ya mamira kaita ufumi wenyika mune maundra kafana na ya
maonero mamochete urumendi ya tinayo ya energy ya kundikana kwa kureli mochete urumendi ya tina mwofisi mzeli zambaza kuhiwa chingwa chabu chingwa chita chingwa 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 $16 $16.50 waka pina mwofisi chingwa 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 chaka nao hiko sosa uchi umira
ae watakunzo ae mkoma ndanchi kumro kutumukande mazwe nyo kupetisira kune muri ya Zimbabwe
kuleme chibiki wa jinji wa kutengisa mimi kwa kwa daima wanga wa wangira bama kashinga kutimutira rama pana imu njaito rama na imu Zimbabwe isi tu mese five offenders ini no Zimbabwe kuleto kubimbi chayoti kujaramba taka pata kumukatime makuriza mekanzuru kusika mtemu wa usunu nguru wa iwo utakwa utakutikira rama mnika nyoti nyika ine mabasa nda tenda angu
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda aiwa muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamira mwe wechidiki anitabasa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano re Survival Vendors Union of Zimbabwe ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram aiwa muri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu, uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore, nhasi zvekare tina Reverend Dr. Dave Dismango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Dismango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemasoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here. Nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vatereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana achiti idawo kwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chose baba Wande. Jesu Kristu wakatsanangura nyaya iyo yachijekesa pana Ruka chapter 10 apa verse 25 kusvikira pa verse 37. Achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi, nekuti wokwako kana kuti neighba ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43, panamba 44 pane neighba yako. Neighba yomunhu wakagarisana naye, unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura chaiye akasikwa nomufananidzo waMwari, ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa neng chingwena haungata uri kuti ah nasi ngwena yawana chikafu onyarara nokuti munhu ari kumwe wakafanana newe saka ucharidza mhere uchaudza kuona kuti ungapeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti umwe munhu akaita sewe saka jesu achizitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya vakasvika pano umwe murume akanga aponwa nemakororo mazhinji saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga variko chindiudzai pa36 unoti chindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neibva kana kuti muvakidzani wake ndeupi pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye nebha wake saka chinonzwa kwako kutaura munhu uya anokubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo nebha yako
vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo
nokuti vanhu takasiyana-siyana maitire edu nenzira dzedu asi ndingava vandu nini chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvida ini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sezvandinofarira mugariro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe asi mutaura soko rokuti dzimwe nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakaseyama hwakadai handinda chandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzirisa vatirese asi chandinoita nechekuti ndingatotsvaga kuti shamwari yake ingavaiti ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu hune mugariro wakanaka
mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo vavanozivana navo havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro
masoko okupedzisira ndokuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi nokuti pane zvinorwadza pane zvinoreva hazvisi nyore asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza tomboti munhu auya kuna dokta achitindoda kuti ndiporeswe dokta anomubaya futi jekiseni rinorwadza asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remedi mushonga saka iwewo kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewo ukwanise kubatsira hama yako unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro kuregerera nokuti kunorema unofanirwa kutosungira kuziva kuti no mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa saka ndinofanirwa kutoregereravo umwe munhu ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka zvine zvichirema asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana uchazoona muviri wako uchatangisa kuzorwadziwa nokurwara nokuti hakutika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo asi kana ukange watsungirira ukareurwa ukatsvaga nyasha kuna mwari mwari anokuregerera henzi uyaaifa ndirini mose makaneta makaremerwa ndira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva munyama yevanhu
tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kumanchester kuunited kingdom nokutibatsira kwavaita vateereri kwanhasi regai tichimbozorora ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendawo chikwata chechristlike kwaya nekambo jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti dynamos 1 highlanders 1 yada 1 chapungu 0 zpc kariba 1 black rhinos 0 wange 1 mushowani stars 0 tel 1 2 caps united 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vainoruziwo nezvemari iyi. Nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndekusiya minista Ndekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo lamhlanje ngesonto mhla ka 3 kuLwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni le Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe.
Ngiyakwazi ukuthi idubule kwegesi, idubule kwafutha, kukhulunje ezinye ikomi ziyafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi ingalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu beyazi.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengachilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senele yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi.
Sizakuzwa impumela yemidlalo yenguqu eqhutshwe lamuhla egoqela oyeqembu le-Highlanders lele Dynamos. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kuwona lo msakazo. Umhlangano we-2020 Parliamentary Pre-Budget Meeting ugqitshiwe namhla edolobheni le-Victoria Falls, njalo abaphatheke kuwo bathi kunengi okumqoka abasuke bekuphethe ekulungiseleleni uhlelo loluhlu lokusetshenziswa kwemali nguhulumente. Amalunga edale lephalamende abaphathe intambo bakahulumende, ingcwethi kwezomnotho, osomabhizimusi labanye bebethe gwaqa kulomhlangano kusukela ngeviki edluleyo belungiselela uluhlu lokusetshenziswa kwemali oluza kwethulwa ngomnyaka ozayo. Amakomiti edale lephalamende abesethulela lombuthano akufumanayo emhlanganweni lapho ayiqoqa imbono yabantu ezabelweni ngodaba lwebudget. Umgcini wekomiti yephalamende ebona ngamandla amagetsi kuleli dale umnumzana Joel Gabuza usichasisela okuningi.
Hayi, umhlangano kumuhle sibi, abantu bakhulumile imbono yabo abafuna ukuthi ifakwe ubhajethi lomnyaka ozayo. So ngokubona kwami naye abantu abaningi bafikisekile ngoba impendulo zikhona neminyezwa ifakiwe ngokhonfezi wonke abantu bawafake egcekele ukuthi ngabe kwenziwa. So lama-suggestions ukuthi imbono yabantu bona ngokubona kwabo kuyile okwenza ukuthi kulelisisa ubhekele kwenziwa. Uzakhumbula ukuthi le ibiyi-pre-budget workshop. Kungakabi le budget besizama ukubonisa uminist of finance ukuthi hhayi kungakafaki inombolo zakho emalini, kungakaboni ukuthi ungenza njani ukuthi lesisikhona kuzwani ukuthi thina sithini. So sifakile imizet yonke safakwa ngokuthi sibona njani nge-comity. Ngiyakwazi ukuthi udubo lwamagesi, udubo lwamafutha, then unit. Kukhulunje ezinye ikomiti yafaka and abantu bonke basikise ukuthi hhayi singalandeli ukukhulunywe ikomiti engenye kungaba lobubele endaweni zamagesi lamafutha.
Kahle kahle kuyini elingathi kungenza kube lobungcono bengalandeli ikomiti?
Okwakuqala sisimtshengisa uminisi ukuthi hhayi udubo lungabi emagesini. Sanitshengisa njalo ukuthi emafutheni kuyini okungathi kuyasiphazamisa okwenza ukuthi udubo lolu lube khona. Kakhulukazi sithethi sayabona indawo zamagesi akusela ma-generator. Indawo esigaba amagesi sokusela ikharibha, ikharibha ila manzi. Then sikhangele ukuthi wange ihlalishile ngama-generator asemadala la. Esanyati le minyati ngala akusela lutho, imitshini yadingwa ngama-1920s, 1940s. So sokuhlala kufile and kungafa ukuthi uzuze ama-space awatholakali. So indawo eziningi akujenerato magezi ngoba imitshina seyafa. Sobe zimbonisa umini zukuthi hhayi ukuthi silungisise imitshina leyi akusancedi ngoba sifake ama-generator amatsha kuyenzela ukuthi siqalise kutsha sibone ukuthi singenza njani. But uzathatha isikhathi kodwa kwesitshane esingakwenzeka ukuthi sikhangele iy'ndawo zabosola ezelanga ngoba loku ushiphile akuningi kwakhiwa ifo ngokuthenga ama-solar panels ufake ndawonye siphanye-ke ewayeni ukuthi ugaya amagezi. And thina sitee sinabona minister into ongayenza la asithi the province sifake 50 megawatts yamagezi esingawagenerata ngelanga kuyasinika 500 megawatts kokuyiyo e-shortfall esilayo endabeni zamagezi. So kungasinceda ngoba kuzabhusa amagezi kungaphuma ngesiphangiphangi ngoba ukufaka i-solar system nje ukufaka nje i-solar system into engathatha maybe 2-3 months sesilawa amagezi abaningi. Lezazithi kukhona abale mali zabafuna ukufaka ama-solar systems. Kungaba njani ukuthi emalini indleko ezibhadalwa ngamuntu ewoda ama-solar systems ebhoda ngala ama-duties ehliswe kungekhithwe kwenzela ukuthi abantu bekuthole kwishiphile then kuzasinceda ukuthi kuphazele kube lama-defenizini. Kuningi njalo esimtshele khona umini.
Konke lokho elikukhulumileyo kuyathembisa yini ukuthi uhlupho lwamagetsi ukusilela kwawo lungaba ngcono?
Uyabona ukuthi inkalakatha lapha eZimbabwe ayisiko ukuthi kuswelakala imali, kuswelakala abantu abale ngqondo abafuna ukusebenza. Ngoba into zamagezi lezo mafuta, into encane ukuthi kunga-elesifiso i-political will ukuthi belungise, ne-matter of 1 month kuyabe sekulungile. And i-1 month iningi kakhulu.
Lo mnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wekomithi ebona ngamandla amagezi e-Energy Committee, sixoxela ese-Victoria Falls. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 9825 kHz ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7 am. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk sitholakala ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezaqalisa ukusebenza phakathi kwayonale inyanga ukwenzela ukuthi abantu bayazi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank umnumzana John Mangutya uthi imali le eyabe ingeyasilinganiso sama-$2, $5 kanye le-$2 yamatshe ikhangelelwe ukuqeda ukusilela kwayo elizweni njalo izasebenza ndawonye le yama-bond notes evele ikhona. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe osomabhizimusi lamabandla ezombusazwe bathi imali le kayisoze ilungise umnotho welizwe wona osubhidlika. Ukuze sizwe-ke ngemali le entsha ebuyayo sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona njengani licebo elihle kakhulu ngoba linceda ukuthi abantu bengaqilwa nxa beseyisebenzisa imali yangkhona babekwazi ukuthi imali yangkhona kumele ibe ime kanjani. So yikho abakwenzayo ikakhulu nxa be-introducer imali entsha ukuthi bayaqale batshela abantu ukuthi kule mali enje ezabuya. Engakwaziyo ukuthi isikhathi senene yini esokuthi i-2 weeks zenela yini ukuthi abantu babekwazi ngoba kulabantu abanye lama-newspaper kunyezindawo ama-radio nama-TV kawafiki. So angazi ukuthi bazakwenza njani ukuthi indaba leyo ifinyelele elizweni lonke. Ngibona njengani yiyo iZimbabwe dollar ababekhuluma ngayo ngoba ungakhangelisisa imali yangkhona iyabe ingabhalwanga bond note ebesiye siyisebenzisa for the last 3 years ibhalwe bond note, khathesi iyabe ibhalwe Zimbabwe dollar kumbe ZWL. So kusitho ukuthi yikho ukubuya kwemali entsha lokhu abasekwenza khathesi ngoba abasabhali bond notes kumali yabo abayibuyisayo kaphela.
Ye ngezinye indlela kula kuphikisana phakathi kwaMnumzana Mangudi alo Mnumzana Mthuli Ncube ngokuthi imali entsha kumbe hayi.
Ya angibona ukuthi yini ukuphikisana kodwa abantu bebesaba ukuthi bengalethelwa imali entsha izachabalala ngokuphangisa. So ngibona njengani kuba Ncube lo Mangudi abazama ukuthi babamba ama expectations abantu ukuze abantu bengacabanga ukuthi imali entsha kodwa ngokubona kwami yiyo imali entsha yiyo idimdola ababeyikhuluma ngayo ukuthi izabuya.
Yona imali le isikhona ubona ingane izaletha ubungcono yini?
Okwesikhathana izaletha ubungcono sibili kodwa udubo lwami ukuthi nxa imali ingena ebank ingaphuma ayisabuyeli kuma-formal institutions ukuze abanye bayisebenzise. So bengikhangelela ukuthi ngizezibank bekumele idinga abanye amacebo awokwenza ukuthi imali nxa ingaphuma ku-banking sector abantu bengawithdraw imali bahle bakwanise ukuthi bayilethe futhi ebank ukuze isebenze. Ngoba udube esinalo ukuthi imali ngibona njengani ikhona sinyele ebantwini kodwa ayikho kuma so ukuthi abantu abaningi bakwanise ukuthi bayi-access kumbe bayizuze. So ngibona njengani abantu bazazuza imali kathesi kodwa ngokuhamba kwezikhathi ngoba abantu baya befuna ukuthi bazidingele ama-US dollars imali izaqala ukusekhuletha outside i-banking channels bese siba nodubo njalo onjengolukhona khathesi.
Uhulumende njalo uthemba ukuthi izaqeda umkambo omnyama. Ubona lokho kusenzakala?
Angiboni kwenzakala lokho ngoba ungakhangela isizwe zabona ukuthi umkambo lowo ubangelwa ngokuthi i-foreign currency yiyo esilelayo. Engibona kwenzakala ukuthi khathesi sile price cash singathi electronic money nxa abantu bethenga ama-US dollars. Ubona njengani i-cash ingabuya uzaba ne-price enye ngoba i-cash iyabe ukuthi uzaqeda umkambo omnyama. Angiboni kwenzakala lokho. So angiboni ukuthi ungahamba layo even eGoli kumbe eBotswana uzama uyithintsha ungasebenzi ngoba imali yangikhona khathesi ayinavalue ukuthi suke wazi ukuthi yimalini.
Lo ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, sixoxelaye eseHarare. Wayengumsakazi we-ZBC umnumzana Caleb Todlana obhobhele eSouth Africa ngomvulo ubekiwe namuhla emathuneni eWarren Hills eHarare. Umoyi owayesakaza kuRadio 3 ngeminyaka yabo-1980 waqhubeka ngomsebenzi wakhe emazweni eBotswana lele South Africa.
Benganamasiko
wenziwe mandla
ngelo baba mkhulu babelobola.
Njengoku litshembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezothando. Hambe abafana bakulezi nsuku balithola njani uthando, njalo amantombazana ayashela yini kumbe yibo phela sebedinga amajaha? Siqhubekeke silo mama uSakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Kule sintu lesane sithi khona nasesidinga ezithambileyo ebafaneni kakhulu. Umuntu yabe sedinga lezi ezingakhabiyo ngoba lezi ezikhabayo sesisaba ukuzishiyela. Kusafani lakudala ngoba intombi wawuyilanda mathupha uyishele ikukhahlela ikuthaya ingakufuni. Kodwa kathesi sesigijimela lokhu okuchiphileyo okuyikho kubambeka namhlanje ukuthi uvele ubambe khona lapho uhlube le ntombi yakhonapho. Njalo isintu sesibalulekile ngoba sesitshile isintu sethu ade sihamba ngaso ekadeni. Sesilandele enye indlela, ngeke ngisho ukuthi yiphi indlela kodwa ngathi indlela ehamba le-technology phakathi.
Khona vele isimanjemanje lesi Madube kulo muntu ongagcine engasisebenzisi ngoba khanya ngazani abafana bakulezi nsuku la mankazana amanye phela la aseshela khonapho vele sokufanana nje. Ukhona ongathi hayi mina lokho ngasezokusebenzisa?
Ungakhale ngani lo makhalekhukhwini ongangeni ku-Facebook no-WhatsApp nabo-Twitter o-Instagram mhlawu? Hhayi akuzeli ungalaso muntu ebantwini ngaphandle ungaphonga ukuthi hayi ne-long run ukuthi hhayi sesivali i-social network. sibuyele futhi kumafoni alana odala yimithi athi angiboni ukusiza njalo.
Ye, ongani ukuona abantu abaningi lapha-ke baba Mdluli, khona kokuyi-inbox kwabo lokho, kuzokuthiwa umuntu buya ku-inbox sixoxe, kwini khonokho kani?
I-inbox angithi yabusa umuntu usumcele eceleni lapho kungeke kwabonakala khona ngumphakathi wonke ukuthi likhulume lixoxe, kodwa kuyindlela elobugwala phakathi, ngoba ma umuntu umcelela eceleni kusho ukuthi likhuluma lingu-2 alisabonwa ngabanye abantu. Kanti kudala ijaha lalihamba liye lapho okuhlala ezikha khona intombi, lifike lihlele ligonywe khona ngale ma kuthi liyakhonjwa, libe selibuya livele selikhonjiwe. Mayathi sisemvele ngicelele SID sikhulume sibabili, ma siqeda indaba yethu sivele siyiqede.
Madube, kuvele kwakumnandi kanganani ukushelwa nje lijaha lapho nasemthonjeni?
Kwakumnandi ngicamba amanga, hayi kwakumnandi. Sasithulula lezi hlahla lapho uphulule uphulule size siphele amahlamba. Noma uhambo la ubeshuwa fike ukuthi hayi lamsuku wabona umuntu wakutshela, noma ungamfuni uyale ale lokhu ebuya kungikwani ukuthi ngiyangisala ngale lokhu engisala. Kwakungenza sibili izigceni ukuthi hhayi ibuyile kane ngala.
Khona ukukwala kwakumnandi Mdluli?
Kwakumnandi ngoba kwakukwenza lawe uzitshele ukuthi ngizaze ngiyithole kuphela, njalo into yangikhona ibisiba ligugu nxa usuyitholile uyiphathe kahle. Manje okwalezi nsuku loku e-Facebook kuvele nje ukuchithe, ngoba akula lapho kuya khona, ngoba ukuqale nje kanjalo. So yinto nje vele ithole masinyane, okudala uyabe ukujulukele. So into ejulukele wayisebenzela nzima uyiphatha kahle.
Ekhaya kukhona phela abanye lokho bekwenza?
Amakhaya sasekhona basakwenza abantu, kodwa asavamanga kakhulu esesebenzise zeshoshoshayo. Noma ungelayo ifoni sizakuza uphose sidinge naleyo ingene kubo-social la ukwanisa ukuxhumana nabantu.
Amankazana lawo aphosa yini ilizwi kumbe kumenjani Madube ngamafishane?
Hayi, bayaphosa amankazana. Leyo nsuku amankazana iyafuna kakhulu okudlulobayo. So sokufana sokusenza into esingayijayelanga into okufana nabo selephosa.
Baphosa besithini Madube? Uyaqalisa njani?
Kuma-inbox khona kuphosa sibili omama ukuthi efuna umuntu ongumamba nabanwana abafana sibili, akuze lokuthi ungashe ungahlangana njani konke koko kuyizinto selekuyengomama.
Nganto-ke uhlupho Mdluli?
Ye, amantombazana asekhona, ngiyakuzwa kuthiwa khona azishelelayo langendlela aba-inboxa nakhona. Bakhona abanye aba-inboxa bele intention yokuthi umuntu uyabe kushela, kodwa angikaze ngimthole onguyo straight othi hhayi mina ngifuna wena Mdluli straight, ngabe ngiqamba amanga lapho. Kodwa ngiyakuzwa abanye bekhuluma ngakho ukuthi labantu ababe besimama sebekhona abazishelela amadoda, ngingazi kwabanye abanye abafowethu mhlambeni sokuye kwabayenzakaleko.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge umama usakhile Liline uMadube lo mnumzana Thabo Mdluli, lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalelisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyawagcina amasiko
wawusenziwe
manyama, bayawagcina amasiko
wawusenziwe.
Siyabonga Gibbs. Luyalandela uhlelo luphathelane labasa
khulayo. Yebo yebo yebo, mthwakazo muhle ikudibana kuhlelo labasakhulayo. NginguMike Hobe, namhla kuhlelo sixoxa lo Nigel Ndlovu osandukhethwa ukuba lilunga ele Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yiBritish Council kanye lezinye inhlanganiso. Nacho, ngiyakwamukela kuhlelo Bhutunyela.
Ngiyabonga Bhuti Mike, as usual ngiyathaba ukuba kuhlelo lwakho.
Hayi, sithabile ukuba lawe, ngilethemba njalo lokuthi abalali labo hayi namhla bayathokoza bekuzwa kuradio. Sithinteni udaba olukhona egudweni namhla, awusitshele okuningi mayelana ngalolu hlelo.
Alright, Connect Hubs Academy luhlelo olwasungulwa yi-British Council lezinye inhlanganiso. Abantu nxa belalele, nxa bele-access of i-social media bengathi ngi-Connect Hubs bayithola kulokhu zena ku-Facebook ubo-Twitter. So uhlelo lolu liyahlanganisa abantu abasha abalamabhizimusi or abarana inhlelo ze-arts nenhlelo ze-creative industry. Uzawuba ne-training ezayenzakala eMalawi this coming week and they training in Ale Lamin Ketiwe among Ama Yuzang 50 from Southern Africa. We shall all lessip Octong Ama network. Yakonsang and Alavanya Vant Lavanga is even Ama investor. Mina Wamin Kaile Ufun calling in Dava's financial planning. On my side, even ama youth money, I like an end was a good mali, the go raise the mali. So funda, and that was the mali, the wood mali business in manager and janitors in jail.
Aung chill and night to Libanga Abatabagolism Baba Abakel Lord.
Anga confirm Babani Bankona Lamus at Langana Lavimala, what then was
uhlelo lolunikeza abontanga abadabuka kwele Afrika ithuba lokuthi basebenze ndawonye. Ubona ngani wena njengentsha edabuka kwele Zimbabwe uzabu lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe na?
Engikuthandela ngohlelo lolu ukuthi liyahlanganisa like abantu abasha from amazwe athiyeneyo and abantu abasha abacabanga okufana nayo and ngibone ngani ngizazwanana kakhulu abantu abathi ngizahlangana nabo khona ngale Malawi ngoba labo bayenza inzamo ukukwenza eZimbabwe. Kuzanginceda kakhulu ngoba lami ngiyabe ngizafunda ukuthi bona bakwenza njani.
Asixoxeni kancane ngamathuba okwenza imali njalo ukuthola umsebenzi. Ukuba lilunga lalolu hlelo lujonge ukusiza abatsha kuleyo ndawo na?
Uhlelo lolu liyasiza kakhulu. Bathola ukuthi abantu abasha abala access to ukubona ama-opportunities ona la. Because ama-opportunities ona la anceda ukuthi abantu bezigqithele imisebenzi yabo.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, qhiba uhlelo.
Ngiyabonga kakhulu but Mike, ngiyabonga kakhulu balaleli. Mina ngizathanda ukuyencourage ama-youth eZimbabwe ukuthi ngiyakwazi ukuthi izinto zinzima kodwa kumele lathi sizame ukuthola like sizame ukuzilungisela izinto, sizame ukudinga awethu ama-opportunities, sizigqithile ama-opportunities. Singene kuko internet ngedatha leyo itholayo na uzama ukuthi udinga ungama-opportunities u-apply.
Nigel, ungakahambi uhlelo lolu luqala nini bese lugqiba nini njalo abafisa ukuthola ulwazi oluthile kumele bayephi?
Alright, ababe funa ukuthola ulwazi ngohlelo lolu bangangena ku Facebook kule page okuthiwa iConnect Hub.
Hayi ngiyakuzwa Nigel, ngilethemba njalo lokhu abalaleli bethu bakuzwile kahle. Ngiyabonga kakhulu budi ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga budi Mike.
Kwanelo kwanamhla mthwakazi omuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha namhla kuhlelo besilo Nigel Ndlovu osanda ukukhethwa ukuba lilunga le-Connect the Hubs Academy, uhlelo oluqoqwe yi-British Council kanye lezinye inhlanganiso. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMy3BIGMYKE3 yona i-username yami. Hayi mina mthwakazi omuhle sengishaya phansi Oliver Lisayo ngenjabulo, igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe mohle, mthwakazi mohle. Bye bye.
Ngesilitshiye kancinyane ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo Uvuselela Umoya.
Igudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi useNispanda, igama nguNtungameli Nkomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga njalo ukuthi usungamikele kuhlelo lwanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna sikhangele indaba yokwakhiwa kwesizwe ukuthi kambe nxa abantu bengakha isizwe kumbe behlangana besakha engathi kumbe inhlanganiso kambe kuyini okudingakalayo. Sizafunda sikhangele kuGenesis chapter eka 11 sisehla ngayo indaba ejayelekileyo abantu bezama ukwakha umphojonga waseBhabheli. Nxa ngibala lapha uthona umhlaba wonke wawulolimi lunye lokukhuluma kunye. Kwathi ekuseni kwabo empumalanga abantu bafumana igceke elizweni laseShinari bahlala khona. Basebekhulumisana besithi wozani asenzeni izitina sizitshise kuhle. Izitina zaba ngamatshe abo lengcino yabo. Ungabantu sehlu siya phansi uThixo wehla wakubona wasesithi esebona lowo mpontshongo ababewakha wasesithi khona khangela bayisizwe sinye balolimi lunye yikho abaqala ngakho khathesi abayisayi kwehlulwa ilutho abafuna ukulwenza. Kutsho ukuthi nxa abantu befuna ukwakha isizwe, nanzelela lapha imicijo eqakathekileyo okumele ibe khona. Okokuqala, siyananzelela ukuthi abantu laba babefuna ukwakha idolobha elikhulu eleBhabheli, besakha lo mpontshongo ababesithi bafuna uyethinta emazulwini. Okokuqala, sinanzelela ukuthi ilizwi lithi lona babe lolimi lunye. Kutsho ukuthi nxa abantu sithi balolimi lunye, babe bebona izinto ngendlela efanayo. Akula into abantu abangahlanganelana befuna ukuyenza bebonke iphumelele ngaphandle kokuthi bebe lolimi lunye. Kutsho ukuthi kumele bazwisise izinto, bakhulume into efanayo. Lo mbono wabo kutsho ukuthi uyabufana. Ngakho uThixo uyayihlala phane bakhangele ethi ngenxa yokuthi abantu laba bakhuluma ulimi lunye, kutsho ukuthi akula lutho oluzabehlula. Ngiyambone abantu befuna ukwakha izinto, befuna ukwakha isizwe, kodwa nxa bengalalimi lunye, kutsho ukuthi kuyadilika. Okwesibili esikunanzelelayo lapha, sinanzelela ukuthi uNkulunkulu uthi yena le ndlela abakhuluma ngayo iyafana. Akulasizwe esingaphumelela kumbe ihlanganiso engaphumelela ngaphandle kokuthi abantu bavumelane ezintweni eziningi. Yindlela okwakhiwa ngakho isizwe, ngoba isitha nxa sisiza, nxa abantu bevumelana bekhuluma ulimi olufanayo njalo bevumelana izinto zonke, kuba nzima ukuthi into leyo ibhidlike. Siyambona lapho uNkulunkulu uyakugcizelela ukuthi laba bantu singabayekela. Yikho wagcina ke sibona khonapho egcine echithiza abantu, abantu sebexabana lo lalo esekhuluma okunye omunye umuntu engakuzwa. But mina bemfundi sifunda ukuthi nxa abantu bekhuluma into efana nayo, kutsho ukuthi bayakwanisa ukwakha into engeke yabhidliswa ngumuntu, ngoba uNkulunkulu lapho uthi yena kabayi kwehlulwa yilutho. Amazwi amanye ubone ngaphumeleli kulobuyanga yikuthi abantu ababoni ngendlela efanayo. Nanzi ingqobe ke engunika zona namhlanje, lapho sebenza khona, lapho inkokheli khona, abantu bakhuluma ngolimi olufanayo na? Kungasetshenzwa abantu bebambene, akula lutho olungasehlula.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu, siza abantu bakho ukuze bebone ukuthi nxa kulombono kulokusebenzelana kule nguquko ebakhona. Egama likaJesu, amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Nansi impumela emdlalo yenguqu edlalwe namuhla, umdlalo lapho bezindala zombili Dynamos le Highlanders Rufaro Stadium eHarare, lapho ezibengu Tshekelo Bhanqa 1-1, iyada yanqoba iChapungu nge 1-0, iZPC Kariba yona yanqoba iBlack Rhinos nge 1-0, iWange yanqoba iMshawani Stars 1-0, wathi ke iTel 1 yanqoba iCapes United 2-0. inzwisa yomculo kaNqobile Malinga ehaya ke iBhoso. Singahlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo. Umhlangano we 2020 parliamentary pre-budget meeting ugqitshwe namhla edolobheni leVictoria Falls. Njalo abaphatheke kuwo bathi kunenge abaphume bekuthwele. Uhulumende uthi uza kwethula kusasa umfanekiso wemali entsha ezasetshenziswa elizweni. Walivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.